hurukuro dzedu parizvino takakonana tapinda muhurukuro yatinoti Works Council. Works Council ibato board rinopa madecisions pane zvese zvinenge zvichida kuitika pabasa. Saka mushure mainge takonana nezuro vakazotaurai vachiti nyaya taakuchiforwarda kune bato rinonziro retrenchment board, rinova iro rinozodecida kuti zviri kutaurwa nevashandi nezvavari kutaura ivo pachitariswawo mafinancial auditing account zvinokodzera here kuti vashandi vange vachiiswa paretrenchment.
Saka izvi zvichaitwa rini?
Ndisingazivi hangu. Isusu tedu tinenge takatopedza kana takaita Works Council takakonana, zvinobva zvangosarira kumain board ikoko reretrenchment board. Ndivo vanozoziva kuti vanogara pasi rini kuita hurukuro dzavo.
Saka pari zvino muri kuenda kumabasa here?
Ivo vashandi vakapiwa manotice of retrenchment vari kuenda kubasa samazuva ose, asi vari kuenda vaine chiuto vachititsumwa zvakare kuti ndiri kuenda kunoshanda, asi ndakatarisira kuti ndiri kumiswa musi wa13 November.
Pane zvavakakupai here kana kuti zvavakati vanopa vanhu vavari kuita retrench?
Pamataura wakaita kaenda mulabor act chapter 12 section D inotiyo vanofanira kunge vachipaya tinotiyo minimum. Iyo paminimum yavo yavakatageta vakatiyo for every 1 year wasevha uri pabasa tinokubhadhara mari ye2 weeks, which is half of my salary. Zvoreva kuti pa2 years dzanee ndakasevha ndinobhadharwa mari yemwedzi mumwe chete. Ndiyo benefit yavainayo.
Iyoyo ndiyo benefit yega yavari kukupai?
Ndo yavakataura, ndo yatiri kupokana nayo parizvino.